Asi wazinzwa tsotsi nyangwe ukandisonja anyima naniko mazizo biribiri chiko andigende chidesera moto chiko andigende abandi vavarira chiko andigende vakunge shato chiko andigende tarisisa umusoro nekuzasi ndikandije ndikandije kumori gaba yapasi andiverengere koshi shoko rangu vari pikwi vamwe vanopecha mari voda kundityara kunge motsi bonai bonai gan bonai bonai zvenyu bonai bonai gan bonai bonai zvenyu maziso biriviri makumbuka chiko andigende chidesera moto
Maradze.